avanoti vakashamiswa madzishe avo nemasabhuku vave kusumwa kumusangano wakaitwa namuzviti wedunhu rechiredzi valove mochisema svondo rino vachivaudza kuti hurumende iri mubishi rekuchinja zita remusha uyu kuti unzi Auxilium Mnangagwa Children's Home. Kuchinja kwezita iri kunotevera kutorwa kwemusha uyu nehurumende uchiiswa maoko amai Mnangagwa avo vave kubatsira nherera dziripo nezvikwanisiro. Vamwe vagari vakaita savamelius Chambuta vanoti havana kupuwa mukana wokupa pfungwa dzavo pakuchinjwa kwezita iri kubva kuzita remadzinza avo muchidzi chavo chechishangano.
Vangouya vakatiziisa kuti tachinja zita hasiri Chambuta pasinawo maconsultation wokuti tizivewo. Sokuti isusu chero ana baba vangu inini ndiri muzukuru waChambuta, baba vangu havatombozvizive mwana wavaChambuta chaiye kuti zvakachinjwa sei.
Sadunhu Velemu Valingston Chikutu vanoti vakuru vemunharaunda kusanganisira madzishe havana kupiwawo mukana wokupawo pfungwa dzavo nekudaro havagamuchiri zita idzva iri. Izvi zvatsigirwa navaHappiest Chikutu vekuChilonga avo vari kuti vakatorerwa musha wavo vewenherera nechisimba.
Tione kuti kuchiwa takanotorwa iko zvezvi yakuchinjwa zita isiri Chambuta yakunzi Auxilium Mnangagwa Children's Home.
Kuchinja kwezita iri kuri kuitwa nehofisi huru yemumasvingo yegurukota redunhu remasvingo vaIsra Chadzamira. Mudziti wedunhu rechiredzi vachisema vati nyaya yekuchinjwa kwezita iri kufambiswa nehofisi yegurukota redunhu remasvingo uye vachiri kumbotora pfungwa dzevagari munzvimbo iyi.
Anogona kuita kwemusemgi. I'm sure for now it's the minister of state. Yeah, there's a possibility, but my consultations are still progress. Yeah, the decision leaders, the community leaders,
Gurukota redunhu remasvingo vaIsra Chadzamira vati vari mubishi rekufambisa urongwa hwekuchinja zita uhu vachiti inzira yekutenda nayo basa guru ririkuitwa naamai Mnangagwa rekuchengeta nherera paChambuta.
An ongoing process that they are there, but yes, we should honor the way he's doing as a cause, you know.
Asi vagari vanoti kunyange hazvo amai Mnangagwa vari kubatsira musha uyu hazvikodzere kuti hurumende itore nechisimba ichipa mudzimai wemutungamiri wenyika avo vave kutobvisa zita ravo rine ukoshwa hukuru hwemadzinza avo. Vagari ava vanoti vakatanga musha wokuchengeta nherera pamwe chete nekudzidzisa mabasa emaoko vana vanobva kumhuri dzinotambura makore gumi nemasere apfuura. Pasati pave nemusha wenherera waiva musha waigara vapoteri vekunyika yemozambique avo vainge vatiza hondo pakati pehurumende yavo nerenamo uchinzi Chambuta refugee camp. Pakafarwa kamba yevapoteri hurumende yakapa vagari musha uyu kuti vaite musha wenherera vakavamba sangano ravo rinonzi National Organization of Development of the Disadvantaged NODED rero raitungamirwa namufundisi Nodi Mafukidze. Mufundisi Mafukidze vati kubva pakatorwa musha wavo vaidzidziswa mabasa emaoko vakabva vamira uye vamwe havasisina pekugara nekudare vakutoendeswa kutokogara refugee camp kuchipinge.
Zvimwe zvatisi kuchakwanisa kuzviita ndinga enormendi yangu yaichakwanisi kuendeza mberi nenyaya yekuti handisina pokugara. Zita dzavashoma kunoti pakazoitwa take over. Ndati pakachizotouya mai vakaitawo take over kuvawo pahondo vakurana zvose muno musi imomo. Pari zvino zvindiri kuenda tori nevana vandinawo pari zvino vatoti tiri kubuda nawo musi wemande kuenda kuti vaisa kutongogara kuti vandoitira ikoko bhokoza vasisina.
Vagari vanoti zvidzidzo zvemabasa emaoko zvakaita sekuveza, kugadzira motokari, kubika pamwe nekusona zvaibatsira vechidiki vanotambura munharaunda umu asi havachabatsirikani sezvo musha uyu wave kuchengetwa nherera chete. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.